zvinoita nezvei ndinei zvakamira sei kana une makambani makambani acho anondichika zvati director imomo unofanwa kutaura izvozvo kana une mabuilding akakuitira basa unofanwa kunge uchitaura izvozvo chikonzero chacho ndechekuti panofanwa kuti pazikanwe kuti panenge pakuzofamba nguva paya kana pakawana chinhu chinobuda kana zvikanzi madzimirani chikambani chake chinogadzira migwagwa kana ndakachinyora kuti ndine chikambani changu musi unoitwa tenda vaya vaya vanodhira nematenda vanogona kubvunza kuparamendi kuti taona pane munhu akadai kambani iyi vanotsvaga kuti vaone kuti ndiani muridzi wekambani iyoyo kana vaona zvisina basa vanogona kupawo kuti nemi unogona kuwira tenda yacho asi zvinenge zvichizikanwa saka chakakosha ndechekuti zvofanwa kuti zvizikanwe kuti munhu anoita nezvei
vamadzimure tiri kuverenga bepanhau reherald riri kuti iro gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vachirivo gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu kana kuti vari minister of transport vakatiwo vakabudirira kuwana imwe tenda kuzinara kwavanova ivo ndo vanenge vari gurukota vachisarudza nhengo dzebhodhi racho rezinara iroroiro nyaya dzakadai idzi dzingagadziriswa sei tichitarisa bumbiro remutemo wenyika
bumbiro riri pachena kuti kazhinji kacho kana zvaunoita iwewe zvichinge zvichipokana kana kuti zvichirwisana nebasa rako raunoita chakanyanya kunaka chacho ndechekuti unozviregedza izvi zvava yandingati inini icooperative governance kana kuti inyaya yokuedza kupromota transparency neintegrity yemunhu kuti chimiro changu inini semunhu ndikazoonekwa ndava kuonekwa munyaya idzi dzandine zvokuita nadzo inini zvinondisiya ndiri papi
saka tichitarisa patangadare reparamende iri makwanisa here kuita zvaitaurwa zviya zvekunzi munhu wese ngao yekutarisa kuti mabhizinesi akakamira sei
inini chandoziva ndechokuti seni pachangu ndakazviita ndakataura zvinhu zvangu zvese zvandinazvo nezvandinoita muupenyu hwangu ndinotarisira kuti munhu wese anonzi member of parliament akatozviita zvekuti ndinofunga kuti speaker vachatiitira zvinhu zvandinofunga kuti ndozvanofanira kuti vaite kuti vagozotiudza mudare kuti aiwa pakapera 30 days paya tine mamembers akati vana nanhingi nanhingi vakataura zvinhu zvavo zvavainazvo vasina kutaura ndo vakaita sezvizvi nokuti kana pakazenge paita nyaya yese yamuri kutaura yabuda muherodhi zvinenge inini pachangu kana ndirini ndiri munyaya iyoyo ndinenge ndava kutaura kuti aiwazve asi inini ndakagara ndakataura kuti ndine chakati chinoita zvakati asi kana ndisina kuzvinyora zvinonetsa nokuda kwokuti zvinonzi ndakaita chokuseri kuti ndiwane basa iri ndisina kuudza vanhu mamirira ndakaita
asi muchitarisawo semunhu anoita zvematongerwo enyika zvinenge zvakanaka here kuti munhu uri gurukota ukwanise kuwana tenda kubazi raunenge uchisarudza vamwe vanhu vanenge vari mumabhodha
zvinonetsa kazhinji zvazvo zvinofanwa kuti munhu ukwanise kuzviita pane iyi ndombosiyana nazvo nokuda kwokuti mamirira andakaita iko zvino vanhu vese nyange vakaona nyange kuri kuti ndahwina pachokwadi chaicho asi zvinonetsa kuti zvibvumike nokuda kwokuti vanhuvanongotarisa kuti aivazvo ndiwo unosarudza vanhu ndiwo uri kubazi iroro saka kazhinji hazvina kunaka kuti zvinge zvichiitika zvinoda kuti zviregedze kuitwa
vamunangagwa vakazivisa kuti vari kuda kurwisa uori muhurumende yavo muri kufarawo here ipi nezviri kuitwa kusvika pari zvino kubva zvavasarudzwa tichitarisa nyaya dzekurwisa uori
ini hangu kutaura chokwadi ndechekuti hapana chati chandifadza kana chimwe chete nokuti handisati ndaona chabuda mukurwisa uori kana huri kurwiswa nokuda kwokuti tagara tine anticorruption commission yanga ichitoshanda kare anticorruption commission chatakuona ndechekuti dzimwe nguva yakuseenzeswa kurwa hondo dzatisinei nadzo isusu nokuda kwokuti kunyange vamwe vacho vanotaurwa kunzi vakamboita uori mukazoona nyaya dzinobuda kukoti kuti vanobuda semunyaya dzacho unoshayiwa kuti vakambotorerwei zvakamboitirwei kutombotaura kuti vane uori ndokupai muenzaniso wokuti vachombo mudzimai wavo wavairambana naye chaizvo ava muparlamenti iko zvino anonzi Miriam Tsombo akataura pamberi pedare kuti vamutsombo vakanga vane maproperties nemastands aisvika kuma 99 kuma 90 something asi hakuna pavakazosungwa panyaya ye restore legacy zvakangotaurwa zvacho zvanga zviri zvinhu zvinyuwani zvisina pazvakasvika kwozoitawo vaundenge iko zvino vari kukwikwidzana nokuti handina chandakatadza asi mukatadza mari iri kutaurwa nayo yavaundenge imari shoma shoma mukaona mari yehurumende yaseenzeswa zvatisingaoni mukatadza chikwereti chehurumende chayakaita kubva muna November gore rakapera kusvika iko zvino chakakura zvokuti kuti mutadze kuti chakaitwa nemari iyoyo chii hapana zvoreva kuti mari yakaperera muhuori asi hakuna kana munhu mumwe atati taona ari kuchitokisi achisungirwa huori.